Mangwana ni akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwana ni anasi uri musi wechishanu 24 Mbudzi 2023 makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change rinoti zvakataurwa nevamiriri venyika dzemusadhak muZimbabwe handizvo zviri kuitwa nesangano resadhak. Sangano re Natural Resource Governance rinoti zvirongwa zviri kutaurwa nesangano re Zimplow Holdings hazvibetseri vanoshanda mumigodhi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change rinoti zvakaitwa nevamiriri venyika dzemusadhak muZimbabwe zvekukorokotedza mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa pamusoro pesarudzo ndezvemanyepo. Vamiriri venyika dzesadhak muZimbabwe vakakorokotedza mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachiti vakaita sarudzo dzakakodzakat chena izvo zvisati zvataurwa nesangano resadhak. Mutauriri weCCC vaPromise Mkwananzi vanoti vamiriri venyika dzemusadhak muZimbabwe vakaita zvinofanirwa kuitwa nevamiriri venyika dzose asi vachiti hazvina maturo sezvo sadhak yakazvipira kugadzirisa zvinhu muZimbabwe.
Chekutanga ndechekuti mashoko akataurwa asi chokwadi, zvamunoziva mese kuti position yesadhak yakajeka zvikuru. Yakabuda muripoti yenhumwa dzesadhak dzakanga dzauya kuzoongorora mafambiro akaita sarudzo muZimbabwe. Dzakabudisa ripoti yakabudisa pachena kuti sarudzo dzemuZimbabwe hadzina kufamba zvakanaka, uyezve budikidzo yadzo haina kubuditsa chaizvo chaizvo zvaidiwa nemhuri yeZimbabwe. Maambasada anogona kutaura zvavo mushure pekunge vamwaoti navamunangagwa vanogona kutaura zvavanoda kutaura, asi chokwadi vanochiziva ende kutaura kudai so iyo sadhik yacho iyoyo iri mushishi kuda kugadzirisa nyaya yeZimbabwe. Saka zvataurwa nemaambasada izvi, aiwa ndofunga ndezveti yanga ichimwiwa kwavanga vari ikoko. Sandiyo pozisheni yesadhak chaiyo chaiyo.
Vamupananzi, kana takatarisa uwandu hwevanhu vaenda ikokoko, kunyange hazvo ambasada umwe chete ataura, tingatarisirawo here kuti nyika dzakamiririrwa nevakuru ava dzingabudisawo mashoko kuti havabvumirani nezvataurwa naambasada wekuAngola?
Maonero angu ndeyekuti mashoko anotaurika afanika pagungano rakaita raseranga riripo iroro vari pamwe chete navamunangagwa asiri watinofanira kunyanyokoshesa. Chatinofanira kunyanyokoshesa ndeyandingati muchirungu maprocesses ari kuitwa nesadhak. Tinoziva panoitwa misangano yesadhak nemaresolutions anobuda ipapo ndo zvakakosha, ndo zvefomal, ende zvinenge zvichibuda kuhurumende dzesadhak, kuvakuru vesadhak, vatungamiriri venyika dzesadhak vanova vahombe, uyezve vanova ndivo vanotungamirira vataura ava. Dzimweni dzenguva unogona kutadza kutaurira munhu chokwadi nechikonzero chekuti munenge muri mese, zvinogona kurema kuti utaure pamberi peuso hwake kuti aiwa zvamakaita hazvina kunaka. Uyezve munoziva kuti sadhak inofollowa yatinoti quiet diplomacy. Zvinowanika uno muAfrica kuti nokunyarara nekuremekedzana kwakanyanya zvekuti munhu ungonotadza kumutaura chokwadi pamberi peuso hwake, asi chokwadi uchiziva. Sadhak chokwadi inochiziva, yakachinyora iri mushishi kuchigadzirisa chekuti dako sarudzo dzemuZimbabwe hadzina kufamba zvakanaka, budikidzo yacho haina kubuda zvakanaka. Mushure kwazvo vamunangagwa nebato ravo rezanupf vakazoenderera mberi va achitanga chirongwa chekushungurudza vana veZimbabwe kusanganisira kutouraya chaiko Bishop Masaya kana mutumbi waka ndifunga kuti vatu vatombodii. Saka zvese izvi zvine chekuita nesarudzo dzakaitwa, zvine chekuita nematambudziko akatarisana neZimbabwe anofanira kuti agadziriswe. Hakuna nyika inofanira kugara pasi ichizviti tisi hurumende kugara kuronga kuuraya vanhu, kugara kuronga kushungurudza vanhu. Hurumende inofanira kugara kuronga kuti vanhu vagare zvakanaka, ivandudze nyaya dzeupfumi, isimudzire kodzero dzevanhu, vanhu vafile secure and safe munyika mavo.
Vamukwanisi, kana takatarisa mashandiro ari kuita SADC kuti havasi kubuda pachena kuti vanoda kuita chii pamusoro pezvinhu mamiriro akaita zvinhu muZimbabwe. Takatarisa ripoti yavakapiwa nechikwata chavakatumira kuZimbabwe kuzoona sarudzo dzechiitwa, asi kusvika pari zvino hatisati tanzwa kuti iyo SADC inoda kudii nenyaya iyi. Asi toona zvemaambasada avo vachiuya vachitaura zvinhu zvakaita seizvi, munofunga kuti ruzhinji rwevanhu vemuZimbabwe vanofungei pamusoro peSADC? Uye zvikuru ndezvekuti ivo vanhu veruzhinji muZimbabwe vari kufunga kuti chii chiri kuitwa nebato renyu RCCC?
Chekutanga ndechekuti SADC ndofunga kuti yakaita basa rakanaka. Kutaura chokwadi kwayakaita paripoti nekubudisa ripoti nekuramba yakatsikirira kuti nyaya yeZimbabwe irambe iri paajenda yeSADC, nekusarudza nhumwa dzinofanira kuya kutsaudzana navamunangagwa navanelson Chamisa kuti vazame kugadzirisa mamiriro akaita nyika, ndava nyika haina kugadzikana. Zvinhu zvakakosha zvinogona kutora hazvo nguva, asi SADC ari kuti riibve rinofanira kunyatsokwata. Uyezve kana muchidhila nevanhu vakaita sati kudhila navo iro, munoshanda muine inonzi caution kuitira kuti munyatsova manager, munyatsovabata zvakanaka. Kana kuri kuti benzire kana rakabata mwana, hamuri svasvaidzi, muri munyengetedza zvikamatora mwana kubva kwariri. Saka mashandiro ari kuita SADC ari right, angatovawo nguva, asi panofanira kuitwa mune zvakanaka, tinyatsobata mwana wedu zvakanaka, asatunzirwe pasi, oiswa pasi mune zvakanaka. Ndofunga ndo strategy, yandingati strategy murungu muchirungu iri kufollowewa neSADC. Vanhu veZimbabwe vanofanira kuramba vaine tariro mumaprocesses ari kuitwa neSADC nemaprocesses ari kuitwa nebato RCCC rinotungamirirwa naadvocate Nelson Chamisa. Ndingatoda kutaura ndichiti musuno dare guru Citizens National Assembly rakagara rikabuda nemaresolutions akasimba, achataugwa nezvavo munyika, achataparura munyika kuudza vanhu kuti ndo gwara rataakutora tichibetserana neSADC nemamwe mapoka akasiyana siyana anoda kuona Zimbabwe ichifamba zvakanaka kusvika Zimbabwe yanaka.
Avo vanga vari mutauriri webato RCCC vapromisi mukwananzi vari parunhare nestudio 7. Hatina yedu kukwanisa kubata mukuru wevamiriri venyika dzemuSADC muZimbabwe kuti tinzwe divi ravo. Kambani yeZimplow Holdings Limited inoti ine urongwa hwekusimbisa basa raro munyika. Kambani iyi inoti zvairi kuita izvi zvichabetsera mukusimbisa basa rezvezvicherwa rarinoti riri kufamba zvakanaka munyika. Zimplow inoti iri kutora dano iri pamusoro pezvariri kuona zviri kuitika mumabasa ezvicherwa. Izvo rinoti zvinoratidza kufamba zvakanaka. Vachitaura kuvatori venhau, mukuru weZimplow Vavimbai Nyakuza vanoti kambani yavo iri kutora dano iri pamusoro pezvariri kuona munyaya dzezvezvicherwa, asi nyanji mukuru wira kuzirozi vanoshanda mumigodi vari mukuru wezangano Center for Natural Resources Governance vafarai maguu vanoti kucherwa kwezvicherwa munyika hakunei nekusimudzira kana kugadzirisa zvinhu munyika vachiti deno basa rezvicherwa riri kufamba zvakanaka paideno pane zviratidzo zvekuti basa rezvezvicherwa riri kubudirira
Pane mashoko ataurwa namuzvare Vimbai Nyakudya pamusoro peprojekti yavo vachitiwo pari zvino mari haisi kunyatsa kuwanikwa munyika kana kuti mari haisi kunyatsa kutenderera munyika uye mabanks haasi kukweretesa nekuti mari ishoma munyika izvozvo zvoga ndozvinotionesa kuti mining iri kuitika muZimbabwe haina chekuita nedevelopment yenyika yedu dai mining yanga iri kushanda nekuwanda kuri kuita ari kunzi mainvestor nemarori atiri kuona ekuti dzimwe nguva bhodha rekwamutare rinoita kunga ravharwa nechikonzero chekuti marori anenge akaenda kana for about 4-5 kilometers achimirira kuti ayambuke akatakura maminerals taifanira kunge tichiona mabanks vachidaidzira kuti vanoda maloni huyai asi nekuti mari iri kubva kumaminerals ivavo haisi kupinda mufinancial system yenyika iri kupinda muhomwe dzevanhu vane masimba yochengeterwa kune dzimwe nyika shoma ndiyo inochengeterwa pasi pepiro mabanks haana chinhu anonzi mainvestor acho zvikuru sei machina kapinda mubhengi haufa wakaona muchina mubhengi rezimbabwe achibhenga maprofits avo munyika yedu vanongobuditsa maminerals vachinovatengesera kunze mari yacho inovaka dzimwe nyika
saka vamaguhu munofungei nezviri kurongwa izvi
zvoda kuitwa nezimplo vari kungotedzerawo zviri kuitwa nevamwe vari kuona mukana zvechokwadi mukana uripo especially hukoronyera hwekuti unochera maminerals achibuda hapana anobvunza kuti mabhadhara marii matakura huwandu hwakaita sei hwemaminerals vazhinji vari kubatsirwa kungobuditsa zvinhu izvozvo nekuda kwepolitics vanhu vanenge vaine simba rekuti uyu haabvunzwi saka handifunge kuti pane chingashamisa kuti avo vaakuonawo mukana nekuti vazhinji vaita mabillions kuburikidza nemaminerals emuzimbabwe ndo gwarara vari kuda kutora
avo vange vari mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanoshanda munharaunda yezvezvicherwa vafarai maguhu vari parunhare nestudio 7 sangano rezimbabwe cross border traders association raburitsa gwaro rinoti chero hazvo vachitambira zviri kuitwa nehurumende mukuedza kugadzirisa nyaya dzezveupfumi munyika zvakaita semitengo nekubvumidza vanotenga nekutengesa kupinza zvimwe zvinhu kubva kunze pachine basa rinofanirwa kuitwa kuti vemisika vezvitoro nevanotenga nekutengesa mumigwagwa vasanyanya kusiyanisa mitengo kuitira kuti munhu wese awane chouviri kubva mumabhinda uko avanoita mukuziya nezvenyaya iyi Evans Zininga weStudio 7 abata munyori mukuru wesangano reZimbabwe Cross Border Traders Association vaAugustine Tawanda kuti tinzwe zvizhinji.
Isu tiri kukurudzira kuti takanangisana nebudget kwange kwaine kukurukura kwakati dzamei. Nevanochavanzvika vari muinformal economy muinformal economy munehwekuchavanzvika nekushandiswa kwakawanda asi maprincipes nemafomula neimwe marongedzo anoita zvinhu anenge akapichwa zvakanyanyisa tichiteera ezapeted conventional economies kana nabuzishaiwa masogo echirimi saka ndiri kuti tikadzokera back to the drawing board tinogona kutoona vashandi informal economy vari kuprojuza upfumi vanogona kubatsirika vanogona kucontributa the economy at the same time vachitiyeyeukana nekuti ivo vatenze zvakasiinake. It's about consultation.
Titarisevo nhoroondo yekubva kumashure uku zvinosimbofambiswa sei panenge pachigadziridzwa nyaya dzamabhajeti idzodzi nezvimwe zvose zvamabata izvi.
Takatarisa mamezaizi akaitwa in the past. Isu position yedu samacrossborder traders ndeyekuti kune unfair enrichment inoitika namacartels namabig players vanovharira zvinhu tizvo extend yekuti zvimwe ngiri mamwe maprize discussions atinosangana nawo muno muzimbabwe ane chekuita nekuti pane vakuru vahombe vanobva pamusoro peparticular value chain. Saka kuti tiesere tichiisagoriginal parity tichikombere nezviri kuitika mune dzimwe nyika when it comes to mabasic commodities zvinotibatsira kungoingiriza competitiveness.
Tingatarisawo kuti kumashure uku panosiitwa izvozvi zvokubatanidzwa kwemabhajeti awa hamuna here vanosimbokubvunza ivo muono wenyu kuti zvifambe nenzira yamunenge muchitarisirawo kuti imi ifambe nazvo.
Ndakabvunza ndinogara ndichibvunza for the past 10-15 years ndinotaura izvezvi kakawanda ndichiita masubmissions but kune vamwe interms yematechnocrat who think they have got policy vane monopoly yepatriotism vane monopoly yeruzivo yazvingangodiriwe kuenzaa kunyange ndiziva zvamupiringe zvandoziva nezvodinakombuta nika hazvii consulted they accept but mapolicies anoramba kuteereza dhivezi kuva naadam smith nemaprofesa.
Ndoda kuti nditsvagewo kuti imimi zvamunenge muchidavo ndezvipi zvamunotarisira imi kuti dai zvichifamba nenzira yakadai zviri mugwara ratinowisisawo.
Ndinoda kungotanga nenyayemusika employment creation zone imbotarisa distribution yechikafu chedu kubva kunoita mapoteto achibva kwaanobva achiya mutaundi nezvenga if we sit around tikaita 6-3 misijaya yakaugara zvingeri nyamatsvakwi takaunge tichikolekta revenu inodyiwa nefederal government nelocal government naiyo vanosenza pamisika yacho vati vaunga tichedzera revenu iyeyo.
Avo vange vari munyori mukuru wesangano reZimbabwe Cross Border Traders Association vaAugustine Tawanda vari parunhare neStudio 7.
Munyaya dzemitambo, mutumbi waGeorge Chigova, uyo akambotambira chikwata cheDynamos neZimbabwe, wakaendeswa nezuro kuRufaro Stadium nedzimwe nzvimbo dzinoonekwa nekuonekana nevatsigiri venhabvu munyika. Chigova akashaya kuSouth Africa nechinofungidzirwa kuti chirwere chemoyo. Vatambi venhabvu veDynamos nezvimwe zvikwata ndivo vainge vakatakura mutumbi waChigova. Mumwe wevakataura kunhandare yeRufaro vakarumbidza Chigova semunhu aive nerudo uye nechipo. Chigova anotarisirwa kuradzikwa kumusha kwake kuChivhu nhasi.
Chovambotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNewsday, mapurisa aifanirwa kupiwa magwaro avo mushure mekupedza kudzidzira basa rehupurisa kana kuti pass out parade. Vanzi vambodzokera kudzimba dzavo. Izvi zvinonzi pass out parade iyi haina kuitwa pamusoro pekushaikwa kwemauniform matsva emapurisa aya. Senate, mudare resenate amai Mabel Chinomona vanoshora kumbunyikidzwa kwemadzimai anomirira vanhu mumatare resenate. Amai Chinomona vanoti izvi zvinodzikisa kuimbiwa kwemadzimai mubasa ravari kuita. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ko inzi Chinashi jeri ntokara kwa seke kwa ziko sekuna kwangu angu uyanunzi shabangu azo nyanyo uyanunzi shabangu wa nyanyo ni uti ma MPs vano wakasarzu ni vano ma MPs vano wakadibwa ni vano waka watenda kutengawa indi wanti mira kurumendi anditi katengawa indi wanti mira kupale ya mendi ati vano wangu zingwa uzingwa wangu imbo azampe mdege uda kusara ya jitunga yega abazo ya tukura abazampe mpapa zinuza kata zironga wasi vano wakasarzu ni vano zido zi vano vanhu vaite zvinhu zvavakatongwa nevamwe muparliament tinotenda hangu studio 7 nekuti pangisisanana
vanandara akajonga inzekanyaya iripo kana zvidotobudirira mukati meupenyu zvichiena nemazimbabwes mazimbabwes mudhara hapana kana production yavo ukasadzvinyirirwa napresident unodzvinyirwa neret ukasadzvinyirwa neret unodzvinyirwa naminista Mdara, sena ni mazimbabwe. Wanakana ni msoro ba. Duru ziri kupedzisira rakato dhafa manjipano panyika. Duru ziri sinakana ni msoro. Dupu ze mdara.
Mga, natano noka wanje. Nyatro kutara pana painyaya kuti Zimbabwe. Batore ZANPF, lari gareti kisa kuti Zimbabwe aise ZANPF. Zimbabwe ndiye vagari muZimbabwe. Zimbabwe ndiye SADC. Zimbabwe ndiye AU. Haisi yavo. Nokutaura kune nyika dzese dziri kunze dziri moyo wedu munomu. Dzinouya muno muZimbabwe vanhu vava vanoshanya vachiuya munomu. Saka ndavari kuda kuita sepamusha pavo kana kuti sepambo popo vanogara. Ndavati kwanire vatipire hunhu. Muvaudze sekudaro. Musaregedze kuvaudza. Vatipire hunhu. Nokuti izvazvi tirifadzi. Yeye kuti vanhu vashoma mukati menyika yeZimbabwe ndi vari kuona life yavo ichivafambira zvakanaka nekuda kwemari dzavari kupuwa neZANPF. ZANPF neti takarwa hondo takasunungura Zimbabwe. ZANPF haina kurwa iri yega. Tine mapati akawanda akarwa naZAPU nemamwe akatowandisa vakatorwa hondo iyoyi. Saka ndavarege kuita nzisisi takarwa hondo. Tine ana baba vedu, tine ana sekuru vedu vakaenda kuhondo iyoyo kunorwa. Ndavagara vachizoti munhu wese ari muno muZimbabwe ane hama yake akafira nyika ino achiro. Saka moti vatiitira zvakanaka vabude pachena kwete kuda kutinyepera pane zvose zvavari kutaura. Hapana pavanotaura chokwadi. Zvinhu zvavo zvose ndezvekunyepwa. Muvaudze sekudaro vatikwanire.
Makadini makadini vana mukoma jonga pa studio 7 apa nevamwe vese vana mukoma wande. Ini ninoitwa Taurai Matenga. Zvakaoma hazvo. Mhuri yeZimbabwe yashurukirwa zvachose nemaitikiro ari kuitwa nevakuru vakuru vakabata zvigaro zveZANPF. Handifungi kuti chero naivo vari kuZANPF vacho vanozvifarira zvekuteura ropa. Kana vari vanhu vanoshaya Mwari vaifanira kuita zvimwe zvinhu vachidini. Vachiziva kuti kudenga kuna Mwari. Sisinei tinotenda edu Nelson Chamisa ngaranda akangotsika madziro akadaro nerimwe remazuva Mwari uchapindira nokuti panogumira munhu Mwari unopindira zvatenda
masira sei muri yeZimbabwe kuti sei kwamuri hai ndotoinspekta zvakuti nyika yangu ichanaka nyika yeZimbabwe ichanaka todzoka kumusha tunoshandira ikoko takagarisika nemhuri vakomana taneta isu kuita vatorwa kune dzimwe nyika zvinhu zvinorwadza tinoda kuti nyika yedu inake tidzokewo kumusha kuidu kuzimu vanatikabwe angu ngavatinyarewo vanatikabwe angu avo anotumwa nezano vanatikabwe angu ngavatinyarewo ngavanyare mhuri yeZimbabwe westano South Africa totenda angu
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazu enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Mashoko anotevera
anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Vanhu pasi pose vava kuziva kuipa kwezvirwere zvinotapuriranwa zvakaita sedenda recovid-19 iro rakauraya mamiriyoni nemamiriyoni evanhu nekusakadza upfumi hwenyika zhinji pasi pose. Gurukota reAmerica rezvekudzidzana nedzimwe nyika vaAntony Blinken vanoti nzira yekukunda matenda awa ndeyekushanda pamwe chete kwenyika dzepasi pose, vachiti chirwere checovid-19 chakakundwa nekushanda kweAmerica nenyika dzepasi pose. Kuti tigadzirire zvakakwana matenda achauya, bazi reAmerica reState Department rakaparura chirongwa chinonzi Bureau of Global Health, Security and Diplomacy, vachiti chirongwa ichi chiri kushanda nesimba kuunza simba nechinangwa cheAmerica mukufambidzana nedzimwe nyika. VaBlinken vanoti America iri kushandisa chirongwa chemutungamiriri wenyika weAmerica chinonzi President's Emergency Plan for AIDS and Relief, kana kuti PEPFAR, sechidzidzo chinodzidzisa vanhu kuona nekurwisana nezvirwere zvinotapuriranwa, vachiti PEPFAR iri kuparadzirwa kune dzimwe nzvimbo senzira yekubetsera vari kurwara nedenda iri. VaBlinken vanoti imwe nzira yavari kushandisa ndeyekubatana nemasangano ari munzvimbo idzi akaita seAfrica Centers for Disease Control and Prevention, Pan American Health Organization uye kubetsera makambani anogadzira zvinhu munharaunda idzi sezvatiri kuona munyika dzinosanganisa Senegal neSouth Africa. VaBlinken vanoti America iri kuita izvi kuti nyika zhinji dzikurumidze kutsvaka nekuparadzira mishonga nezvekudzivirira zvirwere. VaBlinken vanotizve America iri kuedza kuunganidza vanhu pasi pose ichishandisa chirongwa chebhanga repasi rose reWorld Bank's Pandemic Fund mukuedza kudetsera kurwisana nezvirwere zvinotapurirwanwa zvemakore ari kuuya. VaBlinken vanoti homwe yemari iyi iri kuita basa guru mukuvaka nzvimbo dzinoongorora zvirwere zvematunhu emunyika idzi uye kudzika zvinokwanisa kunyerera vanhu pamusoro pezvirwere zvichauya. VaBlinken vanoti kubva zvatanga chirongwa ichi, America yabetsera nemari inoita mamiriyoni mazana mana nemakumi mashanu, kana kuti US$450 million, icharamba ichishanda nevamwe mukuunganidza vanotsigira zvinangwa izvi. Vanoti zvakare America iri kusimbaradza kuchengetedza nekusimbaradza zvevanobetsera mune zveutano vakaita seWorld Health Organization. VaBlinken vanoti America ichashanda nehama, shamwari nemamwe masangano anoonerana navo nekuti kushanda pamwe chete kunobudisa mapudzi. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinoti zvakataurwa nevamiririri muZimbabwe venyika dzemusadhak handizvo zviri kuitwa nesangano reSadhak. Sangano reNatural Resource Governance rinoti zvirongwa zviri kutaurwa nesangano reZimplow Holdings hazvibetseri vanoshanda mumigodhi. tashika kumagumo chirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ndiri muWashington DC ndini Tanonoka Wande.